inoshanda kuvandudza upenyu hwevechidiki tinonyanya kushandira tiri muSaka District. Ndati kubva zvakashanda iyi tatibatei nemadonatsi akawanda zvikuru sei, sapoti yedu inonyanya kubva kuhurumende yeamerica. Ndati tichitanga takatanga kuwana kubatsirwa kubva kuhurumende yeamerica muna 2018 ro small grants, then izvozvo tiri kushanda futi zvine USAID tichiimplementa program muSaka District yekuvandudza raramo yevechidiki.
Mungatimi chirongwa ichi cheyadi chakubatsirai sei muzvirongwa izvi zvamunoita makabatana nemamwe masangano ekuno kuamerica amataurai?
Ndingati chakatibatsira zvakanyanya zvikuru pakutanga kutodzidza kuti ndingatungamira sei, uyezve zvekare chakandibatsira futi kudzidza iyi mamwe maprogramu soari kuno kwekuti tingakwanisa kutora tondosvikawo toisawo kwedu kwatiri kushandira ukoko. Zvikuru sei pane social enterprise yakadzidza pana ndakandiratied inonzi paorganization inonzi pecam, zvokuti vane mabhizinesi avo iwo avanenge vachiita then vachizokwanisa kusapota basa ravo pachavo. Saka ndezvimwe zvandakadzidza izvo zvokuti isusu tinokwanisa kunoitawo saizvozvo kuitira kuti tisaramba tichitsvaka funding, but tinokwanisa kutsvakawo nzira dzakaita saidzozvo kuti tikwanise kubatsira vechidiki munharaunda matinenge tichishandira futi.
Zviri nyore here kushandira kumaruva semunhu wechidiki uyezve muchishanda nemamwe masangano ekuno kuamerica amataurai?
Tingati kumaruva kwatoshandira uku kusinyore esuch, asi kuti sekudzidza kwatakatoita through yale ikoko kutinenge takatodzidza mamwe mastrategies chaivo kuti kana tichishanda mumaruva ndezvipi papi mastrategies atingaita kuti tikwanise kuachivha maresults edu atinenge takatarisira. Saka ya ndinoti kubva patinenge taa kuenda iko zvino tinenge taa kuonawo zvitsva zvatakadzidza kuti tizame kuti basa racho ringe richiita nyore kushandika.